Ini ndini Tanono Kawande ndichiti eino emisoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro zvita 24/2018. Bana chiremba varikuramwa mabasa vopiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane pazuva rekisimusi kunyange hazvo hupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vange vari kumbare nhasi vachisangana nevanhu. Vanhu votaura neStudio 7 nezvegadziriro yavo yezuva rekisimusi. Hurumende inoti yave kutaura neDelta kuti iwane mari yekugadzira Coca-Cola mushure mekunge kambani iyi yambomisa kugadzirwa kwechinwiwa ichi. Vanhu vakawanda vave kubuda muchipatara chikuru chechinoi vachinorapwa kumakiriniki ekanzuru nekune ana chiremba vanoshanda vakazvimiririra. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kugadzirira kisimisi mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. uye na 6 mangwanani pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 15460 ne 13860 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 9875 shortwave.